inini vanhu vangu 50 varizvina mangwana ingine zvoenda kusuva 19 pamwaka bva kozuru anzi yakakona kupinda ndipiti wakavhara.
Saka chaji inenge ichitongwa nayo inenge ichinzi chii? Mhosva inenge ichitongwa vanhu nayo inenge ichinzi kudini?
Mhosva inenge ichitongwapo ndeyekunzi makagara zviri kunze komutemo, magara zviri kunze komutemo makambopuwa mavhikisheni odha mukasabva.
Saka vanonzi vabatwa nemhosva vari kutongerwa mitongo yakaita sei?
Vamwe vadakawa vakati vatongwa vakanzi $100 yemhosva from 2 months.
Asi kuseri kwekutongwa kwacho ikoko nekubhadhariswa mafaindi iwayo, vanhu vanozowana mukana here wokudzokera kunogadzirisa zvinhu zvavo kuminda uku?
Zvokwadi, kana vanenge vatopiwa madhizi vanotondonzi vabvi. So kwabhuka vose vakatopasika vakatoti vatonzi vabvi.
Hakunawo magweta here kana vamwe vanorwirawo kodzero dzevanhu vari kubatsira kukumiririrayo?
Ya vanhu vari kubatsira chaizvo. Magweta iwayo ari kumanyamanya veinenhu yaizvo vari kumanyamanya, vanhu vechete vari kumanyamanya. Asi nyaya yandiona iri kunyitsa ndeyekuti kuda pamutemo umwe mitemo yakazongodhikadhika hane nemuconstitution tiwana imo, zvekuti hapana sabhuku, hapana svi, handiri maona mange mamirenyu.
Iko kugara kwose kwamanga muchimboitwa makagadzwa naniko zvozvochinja nhasi kudai?
Zvidei tingoti sabhuku, hakuna sabhuku pasina svi. Sabhuku inofanira kuvapo shi aripo, asi shi unonzi haana mhosva. Iye sabhuku ndiyo ine mhosva, ndo patiri kushaya kuti mutemo rudziviwe kuti munhu achi sabhuku achisa vanhu nesamuzindo mashi handi. Asi shenu ndaana mhosva ngaabvi. Sabhuku ndiyo ine mhosva, ndiyo wakavakisa vanhu, ndiyo unosunga sabhuku.